Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro gumiguru 14/2019 nguva dzava 7. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa okomberedza muzinda weMDC muHarare uye kuzara mumigwagwa pachitirwa kuti vanhu vanogona kuratidzira.
Varairidzi varikana neamagamedi vatitazina Zimbabwe havana kuenda kumabasa nevamwewo vasiri munhengo dzedu vatori mumadhorobha vari kujoina action yedu.
Vamwe varairidzi votanga kuramwa mabasa nhasi.
Tikutaurana naZimchadi, tikutaurana naPTUZ, asi tine vamwewo vane musoro wakaoma maunion ikoko. Kunyanya vanonzi vatuzi vaya vane musoro wakaoma zvokuti nyangwe mukataurirana zvakadii, nyangwe mukaofa zvakadii vanenge vachingoti hatiindi.
Asi gurukota rezvedzidzo rinoti vari kuramwa mabasa inini. Vana chiremba voramba vakatsika madziro vachiti havasi kuzodzokera kumabasa sezvo vasina mari nezvimwe zvikwanisiro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anonzi aswera akakomba muzinda webato reMDC muHarare uye anonziwo anga achisecha motokari dzose dzanga dzichipinda mudhorobha izvo zvashorwa nebato rinopikisa iri. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Valuke Tamborinyoka vaburitsa mashoko ekuti mapurisa aswera akakomba muzinda webato ravo izvo zvaita kuti mahofisi ebato ravo aswera akavharwa. VaTamborinyoka vati kukombwa kwemahofisi avo kunouya apo mapurisa achiti akawana mahelmet anokwana 250 pane mamwe mahofisi ari pedyo nemahofisi avo. Vati sebato havana chavanoziva nezvemahelmet aya uye vati zvaitwa nemapurisa izvi inzira dzokutsvaga kunenedzera bato ravo mhosva dzavasinei nadzo. Zvataurwa navaTamborinyoka zvatsinhirwa neimwe nhengo yekomiti yepamusoro yenational executive muMDC Valove Mo Chinoputsa. Vagari vekune dzimwe nzvimbo dzakaita seEpworth nechitungwiza vanotiwo makombi anga achipinda mudhorobha anga achisechwawo nemapurisa. VaFabian Mawanza vekuEpworth vanoti vanhu vanga vari mukombi yavanga vakakwira vachipinda mudhorobha vaburutswa vakatanga kusechwa nemapurisa anga akapakatira zvombo. VaZebedhi akakono vekuchitungwiza vati kusechwa kwavaitwa nemapurisa zvisina tsarukano kushungurudzwa kuri pachena. VaChinoputsa vati zvaitwa nemapurisa nhasi zvinoratidza kuti hapana musiyano pakati pehurumende yavamunangagwa neyevaimbova mutungamiriri wenyika Mushakabvuva Robert Mugabe.
Utongi wawo munangagwa wedispensation inonzi inyuwani hapana chitsva chiripo, asi kuti hurumende yavamunangagwa yava kutoita kudarikidza kunyange zvaitwa navamugabe.
Asi mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa ane zvaari kuferefeta maererano nekuwanikwa kwakaitwa mahelmets aya nezuro.
Nzvimbo iyoyo iri kunetsa neyekuti kune vanhu vanotora nzvimbo iyoyo vaakuita yavo. Vari kuti ivo munhu achida kupaka motikari anonzi unofanira kutobhadhara mari kwavari, mari haisi kuenda kukanzuro. Mapurisa avabvunzi kufamba panzvimbo ipapo vanonzi ndepedu. Saka vanhu ava vakarova mupurisa musi weSaturday anga akamirira hazvanzi yake. Mupurisa akasvikirwa akanzi vakamirirei pano, havabvumidzi kumirira pano, ndobva atanga kurova. Pane vatanga takadeploya mapurisa vanga varipo kune vari nechekure vakuona zvaitika vakasvika kuti vaedze kubatsira. Mukuedza kubatsira ndobva varohwa. Saka pavakarohwa vabva vadaidzira mareinforcement akabva kuHarare Central. Ndobva akauya ndobva vaedza kuti vasunge gurupu irori ndobva ratiza richipinda pabasement iri paQV Pharmacy. Saka mapurisa pavaka tevera ndopa vaka wana kuti basement imomo muri kuwanda matsotsi ndochekutanga. Chechipiri ndopa kaonekwa kuti manga mwine motokari dzanga dzirimo dzimwe dzisina manumber plates. Chechitatu tikaona kuti manga mwine mahelmets iwawo anga ari one of the rooms. Mune marooms imomo marum basement pamwe acho ari disused.
Zvichakadai mapurisa akasunga vanhu gumi nevaviri pakawanikwa mahelmet aya. Mubati wehomwe MDC vaDavid Coulthard vaburitsawo mashoko padande mutande rawo retwitter ekuti mahelmets aya ndeomwe wemuzvinabhizimusi akatotengawo achida kutanga bhizimusi rake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vamwe varairidzi vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vatanga kuramwa mabasa nhasi vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambira pamwedzi uye kuti vapiwo mari kana vachibatsira panguva yebvunzo. Izvi zvinonzi zvapakuti vamwe vana vatadze kunyora bvunzo dzavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure.
Varairidzi varishanda neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe havana kuenda kumabasa. Nevamwewo vasiri nhengo dzedu vatori mumadhorobha vari kujoina action yedu, asi zvazvoitika muzvikoro tiri kuona vatungamiriri vezvikoro vari kuda kuedza kushungurudza maticha aramwa mabasa vachivanyoresa magwaro ekutsanangura kuti sei vachiri kuvhuma majipisi akaita seindication. Saka tiri kufara kuti varairidzi vese vane ansa imwe chete iyo yaakungotendirira yekuti hatikwanisi kuramba tichiinvigileta vana isu tisiri muright state of mind. Tiine nzara, tine vana vanorwara kudzimba vatotadza kuratisa zviri kuita kuti tikompromise mastandards emaexamination. Zvinove nyaya inonzwisisika nenyaya yekuti hatidi kucompromisa quality education.
Asi izvi hazvizokanganisi here vana vari kunyora bvunzo vamasaraure?
Vana vari kunyora bvunzo ndo vari pamwoyo pedu, bvunzo ndo dziri pamwoyo pedu zvakanyanya. Ndosaka tiri kurambidza vanhu vasina kodzero yekuti vange vachiinvigileta vanhu vevanhu vane nzara, vanhu vari kutambura. Nekuti mukatarisa nyaya dzevemainvigilation dziya, munhu anogara mukwema awo anokwana matatu dzimwe nguva, mairi dzimwe nguva. Hazvigoneke nemunhu asina kudya, hazvigonekwe nemunhu ane mwana asina kuenda kuchipatara, hazvigonekwe nemunhu akatodzingirwa mwana wake kuchikoro. Isu tinokurudzirawo hurumende kuti kana tati isu tiite basa iri, ngavatiite kuti tiine pfungwa dzakatidzikamei. Tiri kufara masikati ano tatambira mashoko ekuti ministry yatitumirai mari dzekuti munoda mari dzeinvigilation pamunhu. Inove zvinhu zvatanga tagara takatumira kare.
Manga muchida mari uye muri kupuwa mari?
Pamari yeinvigilation hakuna munhu ari kubhadharwa invigilation izvozvo. Pakungoita nharurano kwatiri kungoita, tikange yangoisawo kana kuti atiristi 10 United States dollars, munhu achinge aitawo basa rake chero akazoshaya salari zvake. Asi apa pabasa raaita iri anombowanawo.
Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tisina kusimbira divi rimwe chete setsvimbo, tabatawo gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima.
No, handina kunzwa nzvimbo inonzi yapane varairidzi varamwa kuenda basa. Chandinoziva ndechekuti hurumende iri kutaurirana nemaunion kuti vadzokera vasarega kuenda basa. Izvozvi tichitaura kudai, pane inonzi National Joint Negotiating Council iri kutosangana izvozvi pakati pevashandi nevavo vanomirira hurumende. Saka nyaya dzevashandi dziri kutaurwa ikoko. Dziri kutaurana na Zimsa, tiri kutaurana na PTUZ, but tine vamwewo vane musoro wakaoma maunions imomo. Kunyanya vanonzi ATUZ vaya vane musoro wakaoma zvokuti nyangwe mukataurirana zvakadii, nyangwe mukaofa zvakadii, vanenge vachingoti hatiindi.
Saka hapana vana vari kunyora bvunzo vakanganisika?
Hapana vana vari kunyora bvunzo vakanganisika.
Avo vanga vari gurukota rezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Vana chiremba vasangana nhasi pachipatara cheparirenyatwa muHarare vakatenderana zvakare kuti vari kuzoenderera mberi nekuramwa mabasa, kunyange hazvo dare reLabour Court rakavati vadzokere kumabasa nhasi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vakafano bata chigaro chemutevedzeri wesangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Masimba Dindoro, vati vana chiremba vana kukwanisa kuenda kubasa nekuda kwekuti havana mari.
Machiremba anokwanisa kuenda kubasa. Kuti parizino varamba vasingori na mari kuendesa kubasa.
Mumwe chiremba amai Rumbidzai Jamba vati semachiremba vachangomirira kuona danho richatorwa nehurumende asi vakati havatombotyi chero zvakanzi mabasa apera.
Because this is sagara takatodzingwa basa racho anyway. Kana ndiri kutamira salary inotenga less than 10 kgs renyama pamwedzi, honestly, ndoti kuinda kubasa chii chacho.
Kunyange hazvo vana chiremba vazhinji pamusangano apa vanga vachikurudzira utungamiriri hwavo kuti vasakwidza nyaya yavo kudare repamusoro vachiita vaone matara achipa mumwe mutongo wakasiyana. Dr. Ndoro vati vachazeya nyaya iyi nemagweta avo voona danho ravangatora.
Ishambo nyatsogara pasi ne ma legal advisor zvedanana nezvemutemo tvanyatsodzivisa nekuti rudza kuti yape ma next steps atingatore.
Vana chiremba vakatanga kuramwa mabasa muswa 3 Gunyana vachiti havana zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa. Vamwewo vana chiremba vakuru vaivasara pamabasa vakakandawo mapadza pasi china chesvondo rapera vachinyunyutawo nenyaya dzemihoro pamwe nemamiriro akaita zvinhu muzvipatara. Pari zvino vana chiremba vari muzvipatara vakabva kuzvipatara zvemauto, vamwe varimo vakabva kunyika dzakaita seCuba neSouth Korea vakauya munyika makore maviri apera. Health Services Board ndiyo yakakwidza nyaya iyi kuLabor Court ichida kuti vana chiremba vanzi vadzokere kumabasa. Studio 7 yanga yaendesa mubvunzo kuHealth Services Board kuti tinzwe zvichaitwa nekusawirirana kuripo. Asi tanga tisati tawana mhinduro pataenda pamhepo. Vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mubazi rezveutano, Dr. Donald Mujiri, vaudza Studio 7 kuti vachazotaura nevatori venhau vanyatsodorongodza kuti zvinhu zvange zvakamera sei muzvipatara zvose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube uye Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari muWashington DC muno muAmerica kumisangano yeIMF neWorld Bank. Mavelas Mhlanganya weStudio 7 abata muzvinafundo Ncube kumucheto wemusangano uyu kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndakuzoatenda mameetings ekuIMF neWorld Bank, maannual meetings. Tiri kurukurira nenyaya dzeupfumi to see how Zimbabwe can benefit globally from its partners.
Munoona pane chichabuda here tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino?
Oh yes, kuchabuda zvinhu zvakawanda in the sense that we'll get the support that we need to undertake and complete our reforms. That's what we've come here for.
Asi vanhu vakawanda vari kuti dai Zimbabwe yachinja mapolicies akawanda panyaya yezvemari munoti inezvozvo?
Zviri kuchinja bit by bit. It's just stabilizer. People should be patient. Things will come right. It will take time, but it's just stabilizer.
Pane nyaya zvakare yemabond notes iri kushusha vazhinji vari kuti kosei musiri kudzokera kuma US dollars pari zvino?
Oh, mabond notes ka icurrency yedu ndo Zimbabwe dollar yedu tinayo. Tofanira kuidzingira isisi kuhurumende to be support our work. Everyone should support it. It is our currency.
Asiri kushanda here pari zvino muchitarira mamiriro akaita zvinhu nokuti pakasangana nyaya yemabhoni nokuti yange ichinzi 1-to-1 asi izvinezvi vazhinji vari kuti hazvisina kumira zvakadaro.
1-to-1 yangisingashande because there is no way bond note was 1-to-1 to the US dollar in terms of value. It was constraining our economy. Our industry couldn't compete with deindustrializing when Zimbabwe needed a more competitive and weaker currency. So it's good but it is weakened. But the issue now is stability. It should stabilize. Name our wages. I don't know if I'm wrong. So that people can improve the budget of purchasing power.
parizvi nomuri pamusangano weMesni misangano yakadai yakakosha sei kunyika yeZimbabwe.
Mesni yakakosha zvikuru, and we are the host as the government of Zimbabwe through the Minister of Finance to Mesni. Akakosha zvikuru because it brings everyone together to discuss issues around governance, around financial governance, around monetary policy, around fiscal reforms. Zvese zvinofambirana nezvemari. That's what we discuss at MEFRI. So we are cautious.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutulinguve vachitaura parunare muno muWashington DC naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Komiti yeParamende inoona nezvekushandiswa kwemari dzehurumende yePublic Accounts Committee nhasi yashora mutedzeri waGovernor weReserve Bank of Zimbabwe vakupukile mulambo nevamwe vakuru vakuru vebhanga iri mushure mekunge vatadza kumira pamberi pekomiti iyi kuti vapindure mibvunzo maererano nekusafambiswa zvakanaka kwemari yechirongwa cheCommand Agriculture. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamulambo nevamwe vavo havana kuudza komiti iyi chikonzero chavatadzisa kuenda kunopa humbo nhasi. Sachigaro wekomiti iyi vatendai biti vati vamulambo ndivo vange vachifanira kutungamira chikwata cheRBZ sezvo mukuru webhanga iri vaJohn Mangudya vakaudza komiti iyi kuti vange vasingakwanisi kumira pamberi pekomiti iyi sezvo vari kuWashington DC muAmerica nebasa. Vabiti vashora kuita kwavamulambo uye vati vavanyorera masamanisi ekuti vamire pamberi pekomiti svondo rinouya uye vakatadza kuita izvi vanogona kuvasungisa.
So we are now summoning the Reserve Bank, in particular Mr. Koops Mulambo.
Tanyora masamanisi kuRBZ tichiti vamulambo naamai hungwe navamani matsi vamire pamberi pekomiti ino musi wa 24 October kana vakaramba tichanyora rimwe samanisi rekuvasungisa nenyaya yekuzvidza dare.
Vati pane mamirioni emadhora emari yekuAmerica asina kushandiswa zvinemwero kana kutsakatika uye ibasa rekomiti yavo kuongorora kuti mari dzehurumende dzinoshandiswa sei. Hatina kukwanisa kutaura navamulambo kuti tinzwe kuti sei vasina kuenda kuparamende nhasi sezvo mbozhanhare yavo yange yakadzimwa. Vabiti vativo vakuru vakuru mubazi rezvemari vanosanganisira vazvine chimwe churu vaFidelis Ngororo, accountant general, nevamwe vachamira pamberi pe komiti yavo svondo rinouya apo vari kuenderera mberi nekuongorora mashandisirwo aiitwa mari pasi pechirongwa cheCommand Agriculture. Mamwe makambani achabvunzurudzwa anosanganisira Petstock Investments, Croco Motors, FCG pamwe neSakunda inova kambani yechimwe chipangamazano chemutungamiri wenyika vakuda kwashe tagwirei. Zvichakadaro, imwe kambani yakabhadharwa mari inodarika mamiriyoni emadhora kuAmerica nehurumende kuti itenge zvinhu zvakaita semotokari pasi peCommand Agriculture muna 2017 yeSolution Motors yaudza komiti kuti ichakwanisa kutenga zvese zvinodiwa nehurumende paCommand Agriculture gore rinouya. Mukuru wekambani vaPatrick Siawamwaya vaudza komiti kuti kunyange hazvo vaitarisirwa kunge vatenga zvinhu izvi mukati memasvondo masere havana kukwanisa kuita izvi sezvo mari yekunze ichinetsa munyika. Asi vabiti nevamwe vavo varatidza kusafara nekambani iyi vachiti zviri pachena kuti kambani yaka bira hurumende uye inofanirwa kusungiswa. Asi vasiya vamwaya varamba kuti vakadya mari yehurumende vachiti vari kushanda namwe makambani ekunze kuti vatenge motokari nezvimwe zvese zviri kudiwa pachibvumirano chavakaita nehurumende.
Izvezvi zvakamboiswa on hold till my equipments amu yadhi medu nemotokari tochizvidaidza ministry kuti zvinhu zvenyu zvasvika izvi. Asi takapedza machallenges ABCD zvaikumbira rubatsiro rwakati zvinhu zviri paground.
Paramende iri kuita ongoro yayo zvichitevera ongoro ya Auditor General ya 2018 iyo yakaratidza kuti mari dzeCommand Agriculture hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Moza Mozambique iri kutarisirwa kuita sarudzo nemusi wechipiri idzo dzichaburitsa pachena kusimba kwerunyararo munyika iyi apo bato riri kutonga reFRELIMO rakatarisana nekuoma kwezvinhu mune nyaya dzezveupfumi pamwe nekusagadzikana kwenyika kwemakore uye riri kugadzirira kutorerwa mamwe masimba mushure mekutonga kwemakore makumi mana nemapato akaita sana RENAMO. Mauto eIran eIslamic Revolutionary Guard Corps kana kuti IRGC ati abata anorwira kodzero dzevanhu ari kubato rinopikisa uyo angari muupoteri Rula Zam. Mauto aya anoti Rula Zam anga achishandiswa uye kutsigirwa nevasori vekuFrance, America pamwe neIsrael. Mwedzi wagumiguru ndiwo mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pegomarara repazamu kana kuti breast cancer pamwe chete negomarara rechiropa kana kuti liver cancer. Pasi rose rinocherechedza mwedzi uyu nekuyeuchidzana senzira yekuti vanhu vaende kunovhenekwa magomarara aya nguva ichipo uye kuti vanenge vaine gomarara varapwe pachine nguva. Sangano rinoita tsvakiridzo pamusoro pegomarara pasi rose reWorld Cancer Research Fund rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzine uwandu hwevanhu vari kufa negomarara. Sangano iri rakaisa Zimbabwe pachinhano chechina panyika makumi maviri kuchitiwo Swaziland iri iyo iri pamusoro-soro. Muchikamu chedu chatinotarisa nezveutano Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chiremba uye vachishanda kukambani vachishandira kambani yavo yeDoc BC Medical Services Dr. Brighton Chireka kuti tinzwe nezvekukosha kwekuvhenekwa chirwere ichi uye kukosha kwezuva kwemwedzi uyu.
Zvakanaka kuve nezuva rokurangarira zvirwere izvi, asi ini ndinoti tinofanira kurangarira zvirwere izvi every day nokuti vanhu havangofa musuwe mumwe chete, havangofa mwedzi mumwe chete, vanhu vanofa mazuva akasiyana-siyana. Saka zuva nezuva ratinomuka, ratinobuda, tichienda kwatinoenda, tinofanira kuti tichirangarira nezvechirwere ichi. Nyaya yekensa zvinoda kuti tishandise kamwe chete. Ana chiremba vedu, isusuwo mapatients varwere, isusuwo members the public negovernment yedu, tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Munhu wopa chake zvii zvaangaitawo kuti anga achizvidzivirirawo kubva kukensa?
Munhu wese unofanira kunge uchizivawo zvekutarisira pamwiri wako. Ngatiregei kukanganwa kuzvichengetedza pautano hwedu. Kazhinji kazhinji utano hwedu tinohwisa kumashure tozorangarira taakurwara. Pane zvinhu four zvatinofanira kuti tiite sevanhu kuti tiprevente kensa. Hatifanira kunwa doro. Vanhu vanogona kuda kuti havo ndonwa shoma ndoita sei. Chidzidzo changu ndinongoudza vanhu kuti doro ngatisiyane naro. Zvinoinkiriza machangezi edu ekuita kensa especially iyo iye kensa yechitaka. Ngatiregei kuri kuputa fodya. Fodya yakaipa, makensa ese anowedzerwa nefodya especially kensa yemapapu. Asi kuti makensa aya ana breast kensa, ana liver anoinkiridzwa futi nekuputa. Kusadya chikafu chakanaka zvinoinkiriza futi. Fanenge tikada kudya zvinhu zviri very much processed, masausage, matilled foods, marefined foods nenyama zvikawandisa zvinotikodzera kuti tiite kensa. Saka ngatidzokerei pakudya mugaiwa, ngatidzokerei pakudya mafuta akawanda, ngatidzokerei pakunwa mvura kwete kuwanza zvimadhiringi zvine shuga yakawanda. Tikadaro tinenge tichizvibatsirawo. Chechifour, ngative vanhu vanoexercisa, vanhu vanoitawo kufamba kwete kungoti togara tiri mudzimota, tichigara tiri pamakombiyuta, pamafacebook tichingopedza mahours tisingaite kuexercisa. Pavhiki rega rega unofanira kutofamba for more than 30 minutes, for at least 30 minutes 5 times per week. Saka tikaita zviri zviri 4 zvinotibatsira kuti tidzivisire mukana wedu wekuita chirwere chekensa.
Iyo hurumende muri kuonawo here ine chido chekurwisana nemakensa aya kana magomarara?
Chiri kunetsa nenyaya yemuZimbabwe ndechekuti our health system is collapsed. Hatina a functioning health system. Utano hwedu hausi kubatwa zvakanaka. Madepartments anofanira kunge achishanda zvakanaka haasi kushanda zvakanaka. Maministri edu anofanira kunge achikwanisa kuscreena vanhu. Zimbabwe government yedu haiofi mamamogram. mamogramma x-rays anotarisa mazamu emadzimai kuzimbabwe hatina program yakadaro ungatonoita mamogram ku private saka anozvarudza kuti government yedu iri kutadzo kana kuti ku raise awareness government inofanira kuchitopamba mari yakawanda ichita sei ichi raise awareness
Awo wanga wari Chiremba uye vachishandira kukambani yavo ye Doc PC Medical Services Dr. Brighton Chireka vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Munawo dzemitambo murairidzi wechikwata cheCapes United Darlington Dodo anoti asati afunga kuti chikwata chake chatora mukombe weCastle Premier Soccer League kusvika vatobata mukombe uyu maoko sezvo pasara mumwe mitambo yakakosha Michael Kariati anoti panyaya inotevera
kunyange hazvo chikwata chake chiri kutungamira makundano aya nemapoints mashanu kwasara mitambo misere kuti mitambo ipere Dodo anoti chikwata chake chichiri kure Nekutora mukombe mukuru uyu.
Tichiri kumhanya mujawo. Saka kana uri mujawo munozotaura zvekuti mukombe wamumaoko kana muchine masvika kwekupedzera.
Izvi zvauya mushure mekunge makepekepe akarova hwange 3-1 muNational Sports Stadium nezuro. Ndokuramba vakatungamira gungano rePremier Soccer League vachiteverwa neFC Platinum iyo yakarovawo zvekare yadha 3-1 nemugovera. Jojo ari kufara nekurova kwavakaita hwange achiti chikwata chake chiri munzira inofadza achiwedzera iye kuti vatambi vake vari kuziva chinangwa chavo chemwaka uno.
Vari kuratidza kuti vanhu vari kutamba vaine chinangwa zvinova zvinhu zvinobva zvandisimudzirawo.
Kukunda kwavakaita chipangano kwapinza Capes United mapoints makumi mashanu vachiteverwa neFC Platinum iyo ine mapoints makumi manomwe nemanomwe. Chicken Inn yasiwa neCapes United nemapoints manomwe mushure mekutatarika kwayakaita ndokuita mangange 0-0 neBlack Rhinos. Asi murairidzi wehwange Nation Dube haasi kufara nemabatirwo akaitwa Pembe pamutambo wavo neCapes United.
Vanamuzina Pembe vatotambawo navo pati yavo yatisiri kufara nayo.
Chikwata chinoteverwa nechaunga cheDynamos chakashanya kumaruva emhondorongedzi ndokunoita mangange 0-0. Dynamos yave pachinhano chechitanhatu nemapoints makumi matatu nemapfumbamwe. Mune mimwe mitambo chikwata cherugby chevanhukadzi cheLady Cheetahs chakapedza chiri pachinhano chechisere makwikwi eRugby Africa Women's Tournament ayo akatambirwa muMustapha Ben Janet Stadium kuTunisia ayo akapera nezuro. Makwikwi aya aive nezvikwata gumi nezviviri uye South Africa yakakunda Kenya 15-14 ikabva yabudirira kuenda kumakwikwi eTokyo 2020 Olympic Games. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa nyaya yekusagadzikana munyika zvopakuti mapurisa nemauto emilitary intelligence agare ari mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7 tibate ina 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mapurisa nasi akomberedza muzinda weMDC uye kuzara mumigwagwa pachishirwa kuti vanhu vanogona kuratidzira. Vamwe varairidzi votanga kuramwa mabasa nasi. Asi gurukota rezvedzidzo rinoti vari kuramwa mabasa ava inini. Vana chiremba vanoti vacharamba vachienderera mberi nekuramwa mabasa kunyangwe hazvo vanga vachitarisirwa kuti vadzokere kubasa nhasi sezvakaturwa nedare relabor court. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwanani, mangwanani nguva dza 6 AM natanonoka wande. Asi iko zvino tokusiya emina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.